ku itika zvekuti ava vekambani vemakdoma ava manje maoparetera avari kuita ndeyekuti iyo vari kukanganisa pakuti havasi kugurisa communication yakakwana kuvanhu kuita kuti munhu anenge vachida kushandisa area iyoyo seizvozvizvi vari kugadzira marodzi avo havasi kucommunicata nevanhu vanenge vane zvirimwa zvavo zviri pagraundi saka vari kungopinda vachipwanya zvirimwa zvevanhu including chibagetanguo ini rimirwa pasi as we are speaking.
Muri kuti michibage chenyu chakarimirwa pasi zvakaitika riini izvi uyezve zvichiri kuramba zvichienderera mberi here?
Vari kutoenda mberi because itori vari kutovhura marodzi avo vachitoinda. Inini pangu chibage chakarimirwa pasi 2 days ago asi vavari kutoenda mberi ikoko vari kutorima vachienda.
Pane zvamakaudzwa here vasati vauya kuti vazorimira chibage chenyu pasi?
Hapana manje communication yakaitika zvokudai yanga iripo taidai takatotema zvedu chibage ichocho paarea iyoyo tichitobvisa tichiisa kusaidi kuita kuti pasaitika losi saka hapana takazongoenda kumunda one morning tosvika chibage chese chatorimirwa pasi.
Asi pamakarima chibage ichi manga mune mvumo here yekushandisa nzvimbo iyi?
Totikati hatine mvumo because minda dzatagatotowa nekuma over 30 years tichingorima saka hatina kuona kuti ivo takambengetanzwa hedu ivo vachiti vanoda kushandisa area iyoyo asi kuti vaifanira kunge at least vakapakaita ewedhi rekuti ivo pamwe vaakuda kupinda ipapo paarea ipapo.
Pane misangano iri kumbokokerwa here nekambani iyi ichiudza vagari veimomo muchisumbanje kuti zviri kufamba sei?
Hapana misangano iri kumboitwa because initially taimboita nedare riyaranga rakaumbiwa kuno raisanganisira vana DA neverura ukanzo takabatana takadaro saka yanga iri eforum yekuti ndopataikwanisa kuita magrievance zvedu saka kubva pazvakapati hapasisina manje dare iro rakatobvano apo there is no longer any forum where we can air our grievances. Tichiriekuti icho ivava vemakdoma ava toshayiwa kuti vari kuita sei project iyoyi pasina kana magovernment employees because dai pane vanhu vegovernment iri program inolidwa neDA's office kana kuti necouncil zvaidai zvichiitwa zvine order saka ivo vari kungoita what they want ava vasipo.
Imi semaonero enyu hurumende inokwanisa kukubatsirai sei?
Dai kuri kuti zvichiitwa iri involved iriyo inotungamira pamberi pamwe yaizova netsitsi nevanhu because handioni zviri zvinhu zvakanaka kuti munhu unenge waisawo effort yako wotenga tractor wotenga mbeu woisa labour then all of a sudden womuka one morning chibage chako charimirwa pasi.